Kizito Mwamubeere is a Minister of Foreign Affairs and International Trade. Mandate yangu ili clear pakuti basa rangu ndire kuvaka ukama, kuchengeteza ukama, kana kuti kuhakikisha kana kwa kusipo. Asi auto kubuda kwazvo imomomo, tinofana kuona kuti mari yokunze yauyawo muZimbabwe. Tinofana kuona kuti tavata secure mamarkets anofana nga okutengesera zviro zvedu kubva kuno kuZimbabwe. So that kuitira kuti industry yedu ikwanise kunge ichisenza kuti tikwanise kutengesa. Chechitatu ndechekuti toda kuti matourist akwanise kuuya kuZimbabwe. Saka chokutanga tinoda zvinhu tu, tinoda kuvaka ukama, ipapa apo tichida kufufira zvinhu izvozvo zveikonomi.
Matipa nezviri chechipiri ndeche
ndati chokutanga kuvakidza ukama,
right,
navese vanoda kuita ukama nesu. Chechipiri ndechekuti tivake nyika yedu upfumi hwenyika kuti vanhu vagarike muno muZimbabwe.
Kutidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika zhinji kwanga kusina kunyatsomira zvakanaka, muchazvigadzirisa sei?
Ndo zvinobva pakuti iko zvino kana taakutaurirana nenyika dzese dzepasi pano, mukuru wehurumende yedu vapresident Mnangagwa vakataura painauguration yavo paspeech yavo yekutanga kuti toda kuvakidzana nemhuri dzese dzenyika pasi rese. Uyezve kana tadaro tinoda kuti tikwanise kuti kuupfumi kana kuti kwatingati isusu kudyidzana paupfumi kune dzimwe nyika zvitange kunge zviri zvapamusoro, izvemhando yapamusoro, kwete zvazviri iko zvino.
Kana tikatarisa kunyaya yekutengeserana nedzimwe nyika, muchazvigadzirisa sei sezvo zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka?
Izvo kutengeserana kunze nedzimwe nyika, kana zvinyaya dzokuti vanhu vaunze mari dzavo muZimbabwe, hurumende yeZimbabwe iriko iko zvino yakugadzirisa mitemo inoita kuti vanhu vese vapasi rese vanga vachidada nokuda kuuya kuti vaunze mari dzavo muZimbabwe. Uyezve kana vaunza mari dzavo muZimbabwe, mari dzavo dzinenge dzakachengetedzeka.
Ko nyika dzamuchatanga kushanyira ndedzipi uye nemhakai?
Chokutanga ndechekuti isusu tiri nhengo yenyika dzeSADC. Saka SADC ndo nhengo dzakakosha. Zvichioenda kuAfrica zvoendawo kushamwari dzedu nedzimwe dzese dzadzinenge dzabvuma tivakidzane nadzo.